mangwana akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechitatu chivabvu 26, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nesu chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19 kuBulawayo, vamwe vanhu gumi vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinosvitsa magwaro echimbi-chimbi kumatare edzimhosva richida kuti mutongi mukuru wematare Chief Justice Luke Malaba wakandwe mujeri rechikurubhi kwemwedzi mitanhatu nemhosva yekuzvidza mutongo wedare repamusoro reHigh Court. Pollard inosvitsa gwaro pamusoro peudzamu hwezvirango kumusangano wakaitwa nekomiti yeparamende yeAmerica inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19 kuBulawayo, vamwe gumi vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa kusvika pari zvino kubva zvatanga denda iri munyika vave chiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevanomwe kana kuti 1587. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere munyika yose kubva zvachatanga hwakasvikawo pazviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana manomwe nevatanhatu kana kuti 38706. Vanhu zviuru zvishanu nemazana mapfumbamwe negumi nevasere kana kuti 5918 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro wakare, kuchitiwo vamwe zviuru zvinomwe nezana nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 7151 vachibayiwa nhomba yepiri. Kusvika nezuro, vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 639553 vabayiwa nhomba munyika yose kubva zvatanga chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rakazivisa nezuro kuti mukuru waro Dr. Musa Kika vakasvitsa magwaro echimbi-chimbi kudare repamusoro vachida kuti mutongi mukuru wematare Chief Justice Luke Malaba wakandwe mujeri rechikurubhi kwemwedzi mitanhatu nemhosva yekuzvidza mutongo wedare repamusoro reHigh Court uyo wakati vaende pamudyandigere. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vaMalaba vakadzoka pabasa nemuvhuro svondo rino kunyange hazvo dare reHigh Court rakapa mutongo musi wa15 mwedzi uno waiti kuwedzerwa kwenguva yekuti vaMalaba varambe vari pabasa kwaityora bumbiro remitemo yenyika. Dr. Kika avaive mumwe wevanhu vanosanganisira sangano remagweta echidiki reYoung Lawyers Association vakakwanisa kuwana mutongo waimisa kuwedzerwa kwenguva yavaMalaba, uyo waiti vaimira kushanda pakati peusiku hwemusi wa15 chivabvu. Mumagwaro avo kudare, Dr. Kika vanoti mutongo wekupika jeri uyu unogona kusendekwa parutivi kana chete vaMalaba vakasiya basa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kana vaMalaba panyaya iyi. Batore MDC Alliance runotungamirwa navaNelson Chamisa nasi mangwanani riri kutarisirwa kuita musangano nevatori venhau wakanangana nekuzivisa nyika parimire panyaya yekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Tlachiwayo vanoti bato ravo riri kuparura zvakare hwaro hwarakamboparura huri mugwaro ravo rine zvinangwa zvariri kuda kuzadzisa mugore rino ra2021 Principles for Credible Elections kana kuti Prize. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chiri kuitika ndechekuti nyika inofanira kugadzirira kuti kuve kune sarudzo yakanaka. isu semusangano weMDC Alliance munozviziva takasotaura kare kuti zvinhu zvinofanira kugadziriswa kuti vanhu vapinde musarudzo dzakajeka dzinofadza munhu wese kusanganisira vanovhota nevanovhoterwa nevanoitisa sarudzo vacho kusanganisira nyaya yekuzoti maresults angachiannounswa munhu wese achifara achitambira zvabuda musarudzo saka tiri kuparura zvehwaro hwatakaparura munoziva tine dhokumendi inoitwa kunzi prize nechirungu principles for credible elections saka hwaro uhwu ndo hwatiri kubvisa kubva paagenda 2021 inotaura nyaya yemareforms saka pane nyaya yemareforms emaelections atikuti zvinofanira kuchinjwa maitiro atoita sarudzo muno muzimbabwe haana kumira zvakanaka hazvipi vanhu vese mikana yakaenzana mikana yakafanirana kuti basa ringe richibatwa zvakanaka vana vese vabva vachipuwa mukana wavo wekusarudza munhu kana vanhu vavanoda kuti vavamiririre mudare reparamendi paupuresidendi nepamacouncils
chii chazvinoshandura kana muchingoita musangano wenyu muri sebato tichiona kuti sarudzo dzinotungamirwa nezimbabwe electoral commission
hatisi kuita musangano tiri sebato tiri kuzivisa nyika ipress conference kana kuti musangano nevatori venhau tichipa hwaro urwu kunyika yese yezimbabwe kuti agenda 2021 iya panyaya yemaelections tiri kuti zvakati ndo zvatofanira kunge tichimanya nazvo senyika yese nekuti nyaya yeagenda 2021 inyaya yenyika yese ndosaka tichifamba nedingindira rekuti citizens convergence for change ndo nyaya yekuti ngatiite musanganiswa sevana vezimbabwe tese tiite mukomberanwa tiparadze ava vatinetsa kudai munyika ino yezimbabwe vaita zvinhu zvisafamba muzimbabwe tinoita izvi chete kana taungana tarejista kuvhota tavhota tese nowandu wedu asi kuti vhoti inge ichishanda ngatigadzirise zvinhu zviri kunetsa mukuitwa kwemaelections munozviziva kuti mabhazi ehurumende ari kubatwa zvisina kunaka nezanup f ichida kuva mazvonyongodza nekumabhendesa kuti aite zvavanoda ivo sezanup f nekuti vanenge vachityisidzira nekuvhundutsira nekuita kuti vanhu vasagara zvakanaka mumamanao saka zvino tinofanira zvigadziriswa vemusangano musangano kungoparura vanhu vazive kuti tiri kufamba negwara iri nyika yese inofamba negwara iroro
saka munozoona here zvichishandura maitirwo esarudzo
izvi zvinochinja iyo ziki yamunotaura nezvayo takainyorera matsamba akawanda tichiti ngatisangane titaurirane asi nenyaya yekuti ziki yacho varipo vacho vari kutora mainstructions kubva kuzanup f munozviziva kuti ziki iyo yanga yatoparura mugwaro wekuita nawo maelections eivo nguva ino yecovid asi vezanup f vakabva vauya vaakuti hatidi maelections nekutya kwekusangana nevanhu nekutya sarudzo
vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano revanorarama nekutengesa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET rinoti riri kushushikana zvikuru nemashoko egurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti mari yekubatsira vemabhizimusi munguva yekurwisa denda recovid-19 yakaiswa parutivi nehurumende inosvika mabhiriyoni 10 nemasere kana kuti 18 bhiriyoni RTGS haisi kuzopiwa vanozviitira mabasa emaoko. Vachitaura mudare reparamende svondo rapera vaNcube vakati mari iyi ichakwereteswa vemabhizimusi makuru kuburikidza nemabhanga uye RBZ iri kuisa mari yechibatiso inosvika zvikamu 50 kubva muzana. VSET inoti vemabhizimusi madiki nevanozviitira mabasa emaoko vari kudawo rubatsiro sezvo vari kutatarika kumutsiridza mabhizimusi avo akakanganiswa nechirwere checovid-19. Mukuru weVSET vaSamuel Wadzai vatiwo hurumende inokwanisa kushanda nemakanzuru kugadzirisa misika yekuti vakwanise kushanda vakasununguka. Hatina kukwanisa kubata vaNcube sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata wawadzai.
Takanzwa minista vezvemari vamutulini vaitaura muparamende mazuva mashoma apfuura vachiti mari idzi dziri kupiwa vanhu pachena kuburikidza nemabhengi. Isusu pakuziva kwatiri kuita ende nematauriro azvakaitwa pekutanga pamari dzokubatsira vemabhizimisi madiki nemainformal traders tainzwa kuti mari dzichange ichiuya directly kumunhu anenge achida kubatsirwa information iyoyo kuti dzakubva kuma bank information yatakatanga kutonzwawo minister achitaura
chii chiri kukuodza imoyo
chiri kuti pakusafara isu seboka revisiti ndechekuti tinotarisira kuti nhau dzinge dzichitaurwa pajekerere kana urongwa huchinge hwachinjwa mainformal traders nevane mabhizimisi madiki vanga vachingoziviswa kuitira kuti pasava nevanosara vanenge vane mukana wokunge vachikwanisa kubhenefitawo kumari idzodzo saka tiri kukurudzira ministry of finance neministry of SMEs kuti nyaya yeinformation yekuti mari dziri kuwanikwa sei uye zvine zvinodiwa kuti munhu anga achikwalifaya kuwana mari idzi ngazvive pajekerere ngasaita senge zviri kuvanzwa kuti pave nevashoma vanowana vamwe vachitadza kuwana saka tine kunyunyuta kukuru nemashoko atakanzwa iwaya ekuti zvinhu zvachinjwa pasina ruzivo kumainformal traders acho anofanirwa kunge achibhenefita muchirongwa ichi
chii chimwewo chiri kuita kuti muite pfungwa dzekuti munenge masiyiwa pamene
tikatarisa futi macomments ataurwa naminister zvine chokuita senge kuti mainformal traders havachakwanisiwo kubhenefita kuchirongwa ichi saka tine kusafara nemarongere iwaya nokuti tarisiro yedu yanga iri kuti mari iyi ichauya ichibatsira vana mabhizimisi madiki vakaafektwawo zvikuru necovid-19 tinopokana neidea yekungoti makambani mahombe ndiye anofanirwa kunge achiwana mari iyi
nechikonzero chei
makambani mahombe asiriwo ega akaafektwa necovid-19 informal sector yakaafektwawo nenzira hombe chaizvo tikatarisa kukura kwakaita informal economy muzimbabwe tinenge tichitarisira kuti hurumende inge ichipa ichiisa maplans ekubatsira sekta iyoyi saka kana zvaakunzi makambani mahombe chete ndo akunge achikwanisa kuwana mari iyi kuburikidza nokumabhengi zvinenge zvaakuvharira panze mainformal traders mastreet vendors anokwanisa kunge achiwanawo rubatsiro nokuti pakupupurwa kwakaitwa nyaya yekwekutanga zvaitaridza sokuti mainformal traders atanga achibhenefitawo muchirongwa ichi saka mashoko aya akatishamisa chose
sesangano manyorera here kuhurumende kana kuti kuhofisi yava mutulincube kuti munyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei
ndo zvatiri kutoita titori muchipitipiti chokunzwawo maviews emamembers edu so that tinopa response kana kuti shanduro inoenderana nemaonero anenge achiita mamembers edu sekuziva kwenyu we are a national organization saka pari zvino tiri kungowana mazwi mashoko nekurudziro kubva kumamembers edu tinotarisira kuti vhiki iro rino risati rapera tinenge tanyora tichiendesa zvichemo zvedu nenyunyuto yedu
mukuru wesangano revenders initiative for social and economic transformation kana kuti viset vasamerwadzai vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Masangano anomirira varairidzi anoti pane nhengo dzavo dzisina kuwana mihoro yadzo mwedzi uno uye ati achaendesa hurumende kumatare edzimhosva pamusoro penyaya iyi Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera
mutungamiriri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vati kunyange hazvo nhengo dzesangano ravo dzange dziri kuenda kubasa mazuva maviri pasvondo pane vamwe vakatonyimwa mari dzavo dzese mwedzi uno vati semaonero avo varayiridzi vanofanira kutambira mari inoenderana nemazuva vakashanda
varayiridzi vanga vachienda mazuva anoenderana nemari yavanotambira anoita minimum of a day a week kana kuti maximum of 2 days but tine varayiridzi kumaprovinces each province so far wehave received about 10 which is about 100 vasina kana salary yavakawana zvatisingazozivi kuti zvinorei nokuti izvo hazvienderani izvi nemashandiro avanga vachiita
vazhou vati kubvira patambira varayiridzi svondo rapfuura vachiri kutsvaga umbowo hwekuti inhengo dzesangano ravo ngani dzisina kutambira sezvo vari kuronga kuendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva
isu ndosaka tinokolekta mastatistics tinoda kuti tiende kumatare edzimhosva nokuti vazhinji vacho havana kutombowana kana sendi zvaro kuti tinzwisise kuti zviri kufamba sei
mutungamiriri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe atus vaobert masaraure vati pari zvino vane umbo hunoratidza kuti pane nhengo dzesangano ravo dzinodarika makumi matatu padunhu rega rega munyika dzakabatirwa mari dzavo dzemuhoro zviri kunze kwemutemo vati hurumende haina mvumo yekubata mari yemushandi asati apiwa mukana wekuti anzikwe divi rake vachiti hurumende ndiyo yakonzera kuti mushandi atadze kuenda kubasa. Vati vanotsigira danho reptuz rekupikisa danho rehurumende iri kumatare.
Tichange tichino challenge policy iyi nekuti haina midzi pamitemo yemuzimbabwe. Policy iyoyo haichazofa yakararama ende tichairwisa kusvika yabva.
Asi mumiriri weRural Teachers Union of Zimbabwe vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti hapana nhengo yesangano ravo yati yabatwa nemutemo wehurumende uyu. Gurukota rinoona nezvevashandi Professor Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti hurumende yakatotanga chirongwa chekuti vashandi vasingaende kubasa vasabhadharwe kana kuti no work no pay policy, vachiti hurumende iri kutaura nevashandi vayo kugadzirisa zvese zviri kunetsa. Vati semaziviro avo zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevarayiridzi vese munyika zviri kuenda kubasa. Vamavhima vati havana ruzivo rwekuti varayiridzi vangani vakabatirwa mari dzavo dzemuhoro. Vakati titaure nevashandirwi vevashandi vehurumende kana kuti Public Service Commission, avo tatadza kutaura navo pataenda pamhepo. Gurukotaro zvekubudiswa kwemashoko, Senator Monica Mutsvangwa vakazivisa mwedzi wapera kuti dare makurukota rakaita chisungo chekuti varayiridzi vasingaendi pabasa vachanyimwa mihoro yavo. Asi varayiridzi vari kuchema kuti mari dzemuhoro dzavo hadzikwani kuti vaende kubasa mazuva ose, uye vanokwanisa kuenda kubasa mazuva maviri pasvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Tarisa zviri mune mamwe mapepa nau. Pepa nau repadande mutande reZim Live rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakapa mamwe madzishe zvikakarara zvemotokari dzerudzi rweIsuzu mushure mekuita zvimwe chete zvemunguva yekuenda kusarudzo dza2018. Bepanhau reChronicle rine musoro wenhau unoti zviumbwa nezvivezwa zvemamwe magamba eZimbabwe zvichakumikidzwa munyika yose zvichitevera kudzikwa kwechiumbwa chambuya nehanda muHarare neZuro. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti inoona nezvekodzero dzevanhu muMali yeNational Committee for Human Rights yabatanawo nevamwe mukukurudzira kusunungurwa kwemutungamiri wenyika vaBando pamwe nemutungamiri wehurumende vaMokhtar Ouane avakasungwa nemauto usiku hwemuvhuro muchiitiko chekubvuta masimba kanove kepiri mukati megore. Sangano reEuropean Union rakavimbisa kuendesa nhomba yeCovid-19 inosvika mamiriyoni zana kunyika dzichiri kubudirira kusvika panopera gore, uyewo kubatsira kuti nyika dzine urombo dzikwanisewo kugadzira nhomba. Izvo zvakabuda neZuro pakupetwa kwemusangano wemazuva maviri waiitwa kuBrussels. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiva shamari weStudio 7 mukomatanonoka wande. Ini ndinombotorawo nemubvunzo uri kutondinetsa izvozvi zvizvironzi kugirese mugabe uri kufanwa kuti ainde kuvachifiuko kuti mavigiro akaitwa vamugabe asi waifanwa kuti vaitwe vanofanwa kuti vavhukunurwe vavigwe kuti patsva. Vamugabe vacho vakamukira here kuna vana chifi vache ikoko kuti vataure kuti handisiwo mavigiro andaida kuti nditi? Kana kuti munoreva here kuti Grace wakaita zvemumusoro make kana kuti pane nyaya dziri kuda kutoitika apa? Haini zvinhu zvomuZimbabwe handimbotozvinzwisisini. Inge vana vamugabe vacho vavanonzi vakataura wani vega vasati vafa wani kuti handidi kuinda kuHirosi. Saka ipapa pavada kuzondovigwa futi zvii zvazomboitika nyika yedu iyi kai yafa tichingotambura naMwari. Zvimwe zvinhu zvataakuda kuitirwa kamunyika umu, zvimwe zvinhu zvoda kutanga zvaongororwa. Imi machifi zvimwe zvinhu zvacho zvozvo musangoti chero chamanzi muite muite. Iye hama yacho here yamugabe yacho yakataura kuti mugabe anofanirwa kuti avhukunure mapfupa ake azonovigwa kwakazoti kwakazoti kana kuti pane zviri kuda kutoitika? nokuti zvinhu zvombonyatsokuitika munyika yezimbabwe isu hatisimbotonatso kutombo zvinji zvati zvinofamba sezvichienda nepi zvidzoka nepi apa mutungamiri wenyika haasi kana kutaura kana kuti chiichii hamusoda kutozotivhundunyurira zvimwe zvinhu zvinozotonyetsa nyika yose here muzimbabwe imomo ndimboitaiwo kuti zvisvike kuna chivi hameno kwai chivi zvipazvimba here kana kuti hamene ikoko handichazivio zvako
makadii makadii pastudio 7 apo kuri seko kuamerica uko makadii kuvana jonga kande miri nana blessing zulu haatona uku kuzimbabwe zvakati hapa
makadii makadii pastudio 7 apo nangoti ndingopawo maviri matatu ndongozonetsawo nekuti nguva zvidzangu zhinji maaudios atinenge tataura haabudiwo haumbonzwi kana one day saka nhasi ndangoti ndimbotaurawo hangu mbijana ndandichida kungotaurirawo ruzhinji rwezimbabwe kuti patiri pakaipa and hapana solution as long as zimbabwe military nepolisi vachiri under ZANU-P F nemakotsi esavo hapana kwatiri kuenda ndo zvinhu zvaifanirwa kudai zvitorwirwa nevana vezimbabwe izvozvo kuti tisununguke mazviri because nekuda kwechimiro chearmy yedu nepolisi yedu nemakotsi edu hakuna opposition party ichazopinda munzeve dzezanu-P F ikanzwika saka chiripo ndechekutoti dai tatongonamata kuti mwari dai apindira pakuti asunungure mwoyo yemapurisa neyemasoja neyemajudges edu kuti vazive ruzhinji rwezimbabwe tikwanise kusunungurwa pasina izvozvo hakuna kwatinoenda datendangu
makadiko pastudio 7 apo muri sei vana jonga indoitwa mbuya zimuto ndiri kuno joni ndiroda kutaurawo panyaya iyo yemaloya iyo please munangagwa ari kuita izvozvo kuti azofevhewa pamavhoti 2023 ndozvavari kuitira ngavachibva munangagwa akurawo futi ngaachibva vanoda kuti maloya agare kusvika ma75 years ndokupi kwazvakamboitika kana zvatodaro kurova kuti mushandi wese ngachiritaya aane 75 years mushandi wese nometa anoshanda kupi ngachiritaya aane 75 aroda kubatira vanhu ndozvari kuurayira nyika izvozvo vanhu vari kutambura nekuda kwake nezanu-P F yake hazvina kunaka zviri kuitwa nezanu-P F
ini hangu ndinofara ndiri muno mumberengwa ndichiti kwazwai vashamarari vestudio 7 rambai makati pakurirawo nhau muchitipawo sechenjedzo nezivo kana mukavhuravo audio yangu ndikamboiwawo ichiita kugwa pastudio 7 ndichafara zvikuru nokuti ndinotoibata madekwani namakuseni asi ndichikurudzira munhu wese kuti ndio news dzokutoteerera kana dzokutohwa kuti ugone kuva uri alert munyika kana kugara wakaziva chokwadi chiri pasi pechokwadi ndatenda hangu
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tinodawo kuzivisai vateereri kuti isu hatisarudze mashoko ekuburitsa makanzwa mashoko enyu asina kubuda musaora mwoyo nekuti tinotambira mashoko akawanda chose asi tinoda kukurudzirawo madzimai kuti munge muchipindawo muchirongwa ichi muchitumirawo zvamunofunga chirongwa ndechenyu imi vateereri vestudio 7
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewww.voashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
yeparamende yemuamerica inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yeus house of representatives foreign committee nezuru yakaita musangano wekuziya udzamu hwezvirango munyika dzemuafrica kusanganisirawo zimbabwe musangano uyu wakaitwa kuburikidzwa nedande mutande Komiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubatanidzwa wevatungamiri wemapato akakwikwidza musarudzo dzemuna 2018 wePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD yakasvitsawo kumusangano uyu gwaro rinoratidzawo udzamu hwezvirango muZimbabwe. Mutevedzeri wasachigaro wekomiti iyi vaDivine Hove vanove zvakare mutungamiri webato reNationalist Alliance Party vanoti POLAD yakakokwa kumusangano uyu nekomiti yeparamende yekuAmerica iyi iyo yaida kunzwisisa kuti zvirango zvinobata sei nyika dzemuAfrica kusanganisirawo Zimbabwe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica taita hurukuru navahove pamusoro penyaya iyi.
Hatina kusangana navo muhuvepo asi vakatipamukana kuti tinyore gwaro ravachashandisa sehumbowo muhiering yavanoita kuparamende yekuAmerica ikoko. Saka chatakaendesa pari zvino igwaro rinotsanangura maeffect emasanctions kubva kuvatinoti maordinary people. Vari kuda kunzwa kuti iwo masanctions anobata zvakaita sei, sezvo pane kusawirirana vamwe vachiti masanctions ari targeted vari pasi on the ground vachiti aiwa ari kubata sei. Saka zvichaitika nezvokuti muhiering yavachaita vachashandisa gwaro redu. Kana vashandisa gwaro redu, kana vakaona zvakakodzera kuti tiuye kutitsanangurire in person, ndopatichaenda ikoko.
Saka matimanzwa here kuti gwaro renyu rashanda zvakadii kana kuti musangano uyu wafamba zvakadii?
Izvezvi takamirira kuti tinzwe kuti hearing yavaita iyi yabuda sei, gwaro redu varigamuchira sei neresponse yavo, sezvo muchiziva kuti nguva dzakasiyana kuno neikoko kuti tine madifferences etime. Saka hatisati tava nefeedback yekuziva kuti gwaro ratakaendesa varigamuchira zvakadii, varikurukura zvakadii nepotisini yavatora, asi gwaro takatotumira tikarinyora rigai.
Zvii zvamakaisa mugwaro imomo zvamunoti makahwerengedza kubva muvanhu?
Pozishini yedu sePOLAD ndeyekuti masanctions anobva kunyika yakaita seAmerica yatinoziva kuti imba huru panyaya dzezvemari ikonomi. Kana nyika iyoyo ikangovhara samashandiro anoita ikonomi dzenyika, zvatokanganisa zvakawanda zvisinei kuti targeted kana kuti kwete kuti targeted. For example, makambani mazhinji anototya kushanda neZimbabwe vachitya kuti vachapiwa mapenalty. Izvo zvoita kuti service delivery yoafektwa. Zvoita kuti zvimwe zvinhu mutengo wazvo ukure nekuti pane pakutsvagwa nziro dzokupoya kuti hurumende ikwanise kushanda. Saka taivaudza kuti masanctions aya hongu ivo vanoti ari targeted but ari kuafekta munhu wega wega ari muZimbabwe. Uyezve chimwe chinhu chatinoda kunyatsojengeta ndechekuti munhu akarohwa nemasanctions anokwanisa kubva atora mukana iwowo kunyanya kuita zvakaipa achiti ndikudzvenga masanctions. Saka zvinoita kuti vaite zvidimbo, hurumende ishande nenzira dzisina kujeka vachiti tiri kudzvenga masanctions, zvobva zvaita kuti uori huenderere mberi, mamwe mabasa akaipa aenderere mberi. Saka isusu position yedu ndeyekuti America ngaichinje nzira yekushanda nayo, isashandisa nzira yemasanctions. Kana tichitaura zvecorruption toita zvecorruption, kana tichiita zvebad governance totaura zvebad governance, asi zvemasanctions vachinje nzira nekuti zviri kuafekta vanhu vakawanda kunyanyanyanya vanhu vatinoti vari vulnerable ndovanokubatwa nenyaya yemasanctions.
Saka imi sePOLAD makagamuchira sei mukana wekuti munge muchitaura mamiriro ezvirango muZimbabwe?
Ndoda kujekesa kuti isusu mukana takagamuchira nemufaro nekuti pagwaro ratakapiwa ratakaona vanhu vakanga vakakokwa kana kuti mabodies anga akakokwa aingova 40. Saka takagamuchira invitation iyi nemufaro kutaridza kuti vePOLAD iri kucherechedzwa asi rezo.
Avanga vari mutevedzeri wasachigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muPOLAD vaDivine Hove vanove zvakare mutungamiri webato reNationalist Alliance Party vari parunare muHarare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19 kuBulawayo, vamwe vanhu gumi vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinosvitsa magwaro echimbi-chimbi kumatare edzimhosva richida kuti mutongi mukuru wematare Chief Justice Luke Malawa wakandwe mujeri rechikurubhi kwemwedzi mitanhatu nemhosva yekuzvidza mutongo wedare repamusoro reHigh Court. Bato reMDC Alliance roita musangano nevatori venhau nhasi wekuparura zvakare waro unokurudzira kuwandudzwa kwemitemo inobata sarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. ndiri muWashington DC ndini Jonga Kandemire ndichiti muswera zvakanaka vateereri.